Isu panyaya masalari tagara tanga tricklye kuti masalari edu tukumada arima United States dollars seku wirana kwa takaita ne hurumende muna 2012 kuti mari edu ye masalaris inengeri ma United States dollars ende mari yoyo yaka achinjwa kuitwa kuma bond note ichinziri 1:1 saka isitiri kuti hatina mhosva yatakapara uye hapana chirangano chatakaputsa kudivi revashandi vakaputsa chirangano ichi ihurumende ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri mari yanzi 50% increase yemasalari iyo isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa takonsa kuti mamemba edu
saka vati kudi
awanika acha rejecta varamba kutambira danho iroro rekuti salary yanga ichimupiswa ne 50% iri kuma RTGS tatiti kuda mari yedu iri zvayanga iri iri kuma United States dollars.
Ko pa COVID alawedza apa muri kuti kudi
tinotambira hedu nyaya ye COVID-19 allowance nekuti nyaya yatanga takagara takataura asi tikutaura kuti nyaya dzemasalaries dzataurwa kunzi panguva rika pachaiswa statement nehurumende kuti wa increase so and so figures but nyaya dzemasalaries dzinogarirwa pasi vanhu vachitaurirana hadzingoimpozwa haisi decision inongoitika kana yango imposwa kuti hakupa vamashandi mari yakati vashandi vanovamiriri wavo isiri vatungamiriri vashandi saka taifanenge tawirirana mune zvese tagara pasi tichionesana todii todii saka asi danho ratatora ndiroro rekuti taramba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo asi nyaya yemasalari iri kuenderera mberi uye isu ticharamba tichienderera mberi nekudhimanda mari yedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita
asika vachere ingabve kupi mari mumadhora ekuamerica nekuti tiri kuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvakawanda wanda
hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari panguva yekunge tiri kuona umbowo huri kuiswa muka vemapepa nhau kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari ekutenga mishonga mishonga isinga existe vachiinflata maplies vachiita mamirions nemamirions nekuti vanenge vaine maconnection avainawo mugovernment tichiona vakuru magovernment officials vachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinotoitenge dzichafema asi ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.